Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu ndira 10/2020. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kana dare redzimhosva rataura sezvarakaita kuti amai Mary Chiwenga vakabva kwamubayiwa kuti vaende kumba kwavo kuBurgerbrook. Ndo zvinofanira kutevedzerwa izvozvo. Inenge iri kurudziro ku vakabata chigaro chemutungamiri wenyika General Kuvea Chiwenga kuti vangotevera zvinotaurwa nematare edzimhosva.
Magweta amai Mary Mubayiwa Chiwenga ari kuronga kuendesa vachongwa kumatare kana vakaramba vachirambidza mudzimai wavo kupinda pamba.
Nduna dzedu dzatiri kuinda nadzo ndezvekuti dai waro hurumende yakwanisa kuita kuti vanhu vadzokere kumabasa, vakwanise kusiya vana vavo vaenda kuzvikoro, vasanodzidzisa vana vamwe ivo vamwe vasina kuenda kuzvikoro, uye kuti vashandi vehurumende zvavo vose vawane muhuro unogona kuita kuti vavevo vanhu.
Vamiriri vehurumende vanotarisirwa kusangana nevashandi mangwanani anhasi kuzeya nezvemihoro. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kuStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafa nobata chigaro chemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kupomerwa mhosva yokuzvidza mutongo wedare mushure mokushandisa mauto kudzivirira mudzimai wavo wavari kunetsana naye muzvare Mary Mubayiwa kupinda mumba yavo yokuBurgerbrook sezvakataurwa nedare apo vakapiwa mukana wokubisa mari yechibatiso. Mudzimai wavaChiwenga ari kupomerwa mhosva yekuda kuvaponda uye kubudisa mari munyika zvisiri pamutemo. Asi vari kuramba nyaya iyi. Baba vamuzvare Mubayiwa vaKen Mubayiwa vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti mwana wavo haana kubvumidzwa kudzokera kumba, vachiti vachataura neStudio 7 nhasi. Asi rimwe gweta ravo vataona nyamakura vanoti vari kuronga kukwidza vachionga kumatare kana varamba vakatsika madziro. Vamwe vemhuri vanonzi vari kuti pamboitwa nhaurirano nyaya iyi isati yakwidzwa kumatare zvekare. Hatina kukwanisa kubata vaChiwenga. Gweta ravaChiwenga vaWilson Manase avo vari kuvamirira panyaya yekurambana nemudzimai wavo vange vasikudaira nharembozha yavo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavinga.
Chikuru chinokosha ndechekuti mutemo utevedzerwe. Kana dare redzimhosva rataura sezvarakaita kuti amai Mary Chiwenga vakabva kwamubayiwa kuti vaende kumba kwavo kuBurgerbrook, ndo zvinofanira kutevedzerwa izvozvo. Inenge iri kurudziro ku vakabata chigaro chemutungamiri wenyika General Kuvea Chiwenga kuti vangotevera zvinotaurwa nematare edzimhosva, nekuti zvinopa chiremerera kumatare enyika kana akaonekwa achiremekedzwa mitongo yavo nevakuru kuti amai Chiwenga vawane mukana wekupinda mumba mavo kusvika dare ragadzirisa nyaya yese kusanganisira kunetsana kwavanenge vachiita mudzimba. Zvese izvi zvinofanira kugadzwa, asi zvakangodaro tichikurudzira remekezo kwemutemo yenyika.
Ko, vamwe vari kuti ngavataurirane pachivanhu nekuti dembo harivhiirwe pane vanhu
veukama. Ngavafambe vataurirane, vataure kuti vaChiwenga vana mukanya vana jena garai pasi, kunofanira kunge kuine munyai akaenda kwavamubayiwa pachivanhu, votaurirana semhuri kuti paremekezwe zvinofanira kuti zviitwe, nekuti dzimwe nyaya dzogona kupedzwa zvakanaka pachivanhu mhuri nemhuri mhuri kwambaiwa vana atezvara nemhuri yekwachiwenga vana jena vakwasha kuti vaonesane vasafukure hapwa pachivara pajekerere nyika ichiona
asi kuri kuti idzo naurano dzatadza kuitwa munoona here imi zvinenge zvichiturwa kumataro kusvikwanisa kuzadzikiswa
dambudziko guru riripo rava kuda kutoti richitanga kuonekwa ipapa ndere kuti kana vakuru vasingade kutevera mitongo yematare vachimhura matare hapana chinobuda nekuti vane masimba acho vakaita zvechisimba zvekurasira mitemo kurutivi vanogona kunge vachiti vakunda panguva pfupi ino asi zvinobvisa chimiro kunyika ndo dambudziko guru iroro rekuti vakuru ngava petemiswe vazive kuti aiwa mitemo yakaisirwa munhu wese pamutemo wenyika mubumbiro remutemo renyika hapana ari pamusoro pemutemo munhu wese anofanira kuzvivereka pasi pemutemo zvichisanganisira jena vachiwenga zvichisanganisira ani nani zvake ari munyika
gweta rinorwirwa kodzero dzevanhu vadye wamavhinga vachitaura vari parunare kulondon nestudio 7 vamwe vashandi vehurumende vari pasi peapex council vari kutarisirwa kusangana nevamiriri vehurumende nhasi mangwanani pamusangano unonzi ndewekuziya nezvemihoro inokwanisa kuraramisa vashandi vehurumende kana kuti cost of living adjustment munyori weapex council vadavid dzatsunga vanoti sevashandi vanotarisira kuti hurumende iri kuenda kumusangano uyu iine zvinogutsa vashandi sezvo vashandi vanyatsopererwa vasisina chekuti vakwanise kurarama nacho ngatinzwei vachitsanangura mhurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7
hongu tinosangana nevanomiririra hurumende munhaurirano dzinoitwa dzokutaura nezvemari dzevashandi vehurumende tichida kuti vanhu vadzimurwe kutambura kwavari kuita nekurwadzwa kwavari kuita maererano nekushayiwa kana mari yekudzokera kumabasa saka nhunha dzedu dzatiri kuinda nadzo ndedzokuti dai waro hurumende yakwanisa kuita kuti vanhu vadzokere kumabasa vakwanise kusiya vana vavo vaenda kuzvikoro vasanodzidzisa vana vamwe ivo vamwe vasina kuenda kuzvikoro uye kuti vashandi vehurumende zvavo vose vawane muhoro unogona kuita kuti vavevo vanhu munyika muno
imiwo sevashandi zvii zvamuri kutakura imari yamuroda kuti munge muchipiwa kuti mukwanise kurarama sezvamataura izvi
pamusangano watakaita seapex council isu takapa hurumende chikumbiro chedu kare gore rapera kuti zvingatoita ndezvokuti mari yedu yataihora isu muna 2018 October yaisvika $475 pamushandi unenge achikora mari shoma shoma wehurumende imultiplywe neinterbank rate iriko iko zvino interbank inongochinja chinja saka tinenge tisingatauri nefiga because interbank ndo iri kushanda pazvinhu zvose ndo iri kushanda kuzesa ndo iri kushanda kuzera ndo iri kushanda kuchingwa ndo iri kungoshanda pazvinhu zvose saka inogokutadza kushanda sei kumuhoro yavashandi ndochikumbiro chatakaita saka isu hatisi kuinda tichinoti tipei 20% kana kutivo 3000 isu tinongoda interbank ivo kana vatadza kutipa interbank zvangova kwavari kuti vanhu voenda kumabasa here kana kuti vokona
vamwe vari kuona musangano uyu sekunge hurumende iri kuda kutenga nguva kana kuda kuvhara vamwe vakaita semasangano evarayiridzi vari kuti havasi kuzodzokera kumabasa panovhurwa zvikoro svondo rinouya imi munoonawo sei
ini ndinoti nguva yatiri ino yairi yekumboti hanzi hatisi kuinda kumabasa tiri kuinda kumabasa kana kutana strike nokuti vanhu havatokwanisi kuinda kumabasa kwacho haisi nyaya yekuti hanzi kana vanhu vakonewa kuinda woti ndini ndadana strike kana kuti ndini ndavakonesa kuinda ivo vanhu vakakura maratgs 800-900 muna December yavakatoshandisa pachristmas ikatopera saka vanoenda nei kumabasa kwacho hazvizi zvekumbodana strike vanhu havatokwanisi kuinda kumabasa saka vanodana strike hongu vanogona kuita hombiri yokuti vanhu vakona kuenda nokuda kwavasa handizvo.
Gore rapera makanga maziisa kuti hamuchakwanisa kunge muchienda kumabasa mazuva enhasi.
Ndoo zvandiri kutaura pano Jonga kuti zvatonyanyisa iko zvino hazvichatombodziri kuti utombotaura kuti zvine matauriro anotongova mazvikumbwandara chaiwo hazvina kumira zvakanaka. Vanhu izvozvi vanotifonera vanotaura nesu vari kungochema kuti tinokuinda sei kumabasa kwacho, vana vedu tizvi tinobhadhara nei. Hapana munhu izvozvi unonzi unoshandira hurumende unoziva kuti wobata pati pose pari kurwadza kana uri muviri.
Munyori weApex Council vaDavid Dzatsunga vari parunare muHarare naJonga Kandemiri. Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvematunhu amai Marian Chombo avo vari kushanya kumanikaland kwakawirwa nedambudziko redutu mupengo remhepo nemafashanu emvura cyclone idai gore rapera vanoti vari kufara nebasa riri kuitwa kugadzisa zvakaparadzwa, asi vamwe vanhu vari kuchema chema kuti zvinhu zviri kunonoka kupera uye vachiri kugara mumatende kunyanya kungangu. Kuchimanimani, Blessing Zulu, West Studio 7, Abata.
And Alban Primary School, Sakaro, ma blocks, chikoro matatu, ne mangoma blocks, akasara ipapo, akatemuka, uye ne mbaino gasma teacher, yakatorwa denga. Ndikabva ipapo, ndikaenda pane imwe muri, yakatorerwa imba yayo, yaigara family of nine. Ndikabva ipapo ndikaenda pane pafamily pamatusi vakafirwa nemwana a 4-year-old boy.
Mati muri munzira pari zvino makananga kupi hapo?
Apa ndiri munzira kuenda kune dzimba dzakavakirwa vanga vaitwa displaced nemafashamu.
Ko zvii zvamakaonawo kwamakamboenda uku nemusi wechitatu kuna ana chimanimanuku?
Vakapuwa mabhiza contractors vari 3. J.R. Goddard, ari kuvaka mabridge 5, 3, ari kutopera kusvika mangwana, mamwe 2 ekubiriri, ndiva vakatanga vati vanopedza by end of February. Ndikaona futi mamwe ari kuvakwa ne bitumen weld, vari kugadzira mostly ma culverts. Then the other contractor, Imasimba Construction, iri kuvakawo mamwe maculvert nemabridge ari panyahode, nyahode 1, 2 and 3. Zvakandifadza ndezvekuti macontractors vari kuvaka malocals, mazimbabwean companies, and vari kushandisa mostly Zimbabwean material. Mukatarisa pakuvaka kwavanoita vari kushandisa matombo, which is local. And also, I was impressed kuti vari kushandisa localized labor. Zvekuti zviya vanhu vanoimporta vashandi from other areas, achipo zvari kuita. And I was also very much impressed by the labor for Semasimba.
Sei mashandirawo akufadzai, Honorable Chombo?
They have 185, and of that 10% there are women in a sector which mostly is regarded male-dominated. Ndakabva ipapo ndikaenda kunoona place relocation site iri kunedziwa ine masensi pegged to relocate vanhu vari affected vari kungangu kuti vakwanise kuenda kunzvimbo iyi vanovakirwa ikoko.
Kune masensi mangani uku?
Masensi ari ikoko pane ma 3 levels, pane ma 300 square meters, pane ma 600 square meters nema 900 square meters. What impressed me most was that panzvimbo yakapegwa iyoyo pane vamwe vanga vatoripo kare 150 residents. They were also incorporated into that scheme. Ndakabva ipapo ndikaenda kunoona vanhu vanoda kuitwa relocated vacho, and takataura and we discussed, and vakanditaurirawo zvichemo zvavo zvekuti vari kushuvira kuti kudai vangawana mabasa kana kuoniswa chekubata pavanoitwa relocated.
Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvematunhu amai Marian Chombo vange vari parunare kubwera neStudio 7. Chombo tarisa zviri mapepa nawo anhasi. Munyuzde mune nyaya pamusoro pe kudzimwa dzimwa kwemagetsi muguta rekwekwe kwenguva dzinopfuura maawa gumi namasere pakati pesvondo. Munyuzde mekare bato reMDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti rakakanganisa mukutsigira kubviswa pachigaro kwava Robert Mugabe, vasingazivi kuti vakanga vachitsigira munhu asingaiti uye asingagoni kugadzirisa zvinonetsa munyika. Daily News rine nyaya inoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission yasunga mukuru wekutengwa kwezvinhu zvemauto vaPeter Muchakadzi vachivapomera mhosva yeuori. Mudaily News mekare mune nyaya inoti United Kingdom ichaita hurukuro nehurumende yeZimbabwe pamusoro pekushayikwa kwezvekudya munyika. Muchronicle mune nyaya pamusoro pevatendi vezayoja vakange vari pamunamato vakapindwa mukereke nemashurugwi akange aine mabhemba kumukobha 16 kugweru vakatorerwa maselfone nemari. Nguva yenyu yasvika yatinokukokai vateereri veStudio 7 kuti mutaurire mhega zviri mupfungwa dzenyu.
Nokufarisai mese vanamukoma tanunoka, nemwi vanamukoma Hwande. Zita ndiri mubayiwa, ndiri mukurokosidhali, ndokuna vamubayiwa mukurokosidhali. Tichiti tinofarisa vese vari kuZimbabwe nevari muno muSouth Africa, tichiti hatirambei takashinga, zvinhu zvichanaka chete. Zvinoda kuti tiise musoro pamwe chete, hazvina nguva zvinonaka. Gore rino haringamboperi zvisina kunaka. Tichawana muchitungamiriri nechokwadi kuZimbabwe. Misoro yevanhu inofanira kuenda pamwe chete, tiona kuti chii chingapa kuti chienderere mberi, ndokuti nyika yeZimbabwe ibudirire. Ndatenda zvangu mukoma Hwande namukoma tanonoka, ndemubayiwa pakurokosidhali apo.
Makadiko vashamarari pastudio 7 apo vanamukoma Jonga, tinokutendai nenyuzi dzamunotipa nhau dzinenge dzichiitika mukati menyika yeZimbabwe. Ndongoda hangu kukomentowa pekunzwa munangagwa ava kuenda kumbonozorora. Kunozorora here kana kuti chiwenga akati oneniwo ndaakuda kutonga? Because mazuva evarume anenge aswedera kuti vachisiya manje zveutongi muZimbabwe nguva yavo inenge yakwana. Handioni kuti gore rino rinopera vachiripo, saka vakuda kumbopanana mikana varume. Plus iko kuzorora kwacho chiko chaari kunozorora chakatiitirawo munangagwa. Nguva kutambura kwega kwega vana veZimbabwe, aiwa tatambura. Sakutoda Mwari dai apindira mukati menyika yedu yeZimbabwe. Zvakaoma, ndiko komento apa navo vekansel vavo vari kunzi vari kuita basa rekutorera vanhu zvinhu. Zvakaoma kudai vachirasa zvinhu zvevanhu. Totomboshaya kuti zviri kumbofamba seiko mukati menyika yedu naMwari. Shuwa nekuoma kwakaita zvinhu kunotorera munhu arima chirimwa chake atenga fertilizer zvese nesimba rake kudiridza. Ende zvinotora makore kuti uzviite mamanzi nemamanzi nguva yakareba. Wotoregai ndinotsvagawo mari umwe munhu ongosvika achitora achirasa. Vana veZimbabwe ngatiitei mwoyo, ngatiiteiwo tsitsi nerudo, tinzwirane. Zvinhu zvakaoma kudai. Vodiko vanhu, voenda vonoba, voenda unopasa dzimba. Haiwa, isi takadzidziswa kushanda nababa Mugabe vasati vashaya, vakati munhu nemunhu ngaazvishandire. Zvakaoma zveZimbabwe zvaakutoda Mwari. Ndinotenda hangu mukoma.
Pamusoro pamusoro vashamari veStudio 7, zvichandoitwa munyaradzidzi vatadios, ndiri muno muJoburg maHembeni. Zimbabwe nyika yazumira nemeno chaiko. Nhamo yasuka muZimbabwe, hai. Tisu toraramirepi, toraramirepi. Handizivi kuti purezidendi wedu kuti anovona munhu ane meso here kana kuti Hariyano zinu yutu munachaka kwa ana elikara utadisisimu. Nyote zinu yutu wajiduta wa sinabazo utika kondo la muri yu. Wana utasotu wacha kura wa singazibiji nchwe inyama chayo ya ichu. Pila zimuru wacho tomu lanene yutu upu wacho kuno dura. Upu kuno dura singa isa kabano ula. Sazaracho umuru wacho no mulanene. Aye ya papara za president hapa. President wataka shai wa saki. Andi zutara wano warara mirepe wadini vati zenyika yuko sere wano tizazwa chindepe. Aa kungo tari saone meso asimbago ya parazo ni muna anu idambu zono.
Radini wa Shamarero Studio 7 kuno chiri nani shedu jina ito wawo Ignatius ndiriku South Africa. Ruda kutaura obu mashoko pamsoro pa wagadura chirumanzu pane zvavanga vachitaura. Ichokwadi kuti mashurugwi kutaura chokwadi chaiko chaiko wanhu varipo pane zvematongerwo enyika. Kazhinji ukada kucherechedza zvinoitika zvizhinji zvinenge zvine wanhu weZANU PF mukati zvakafanana nemayouth eZANU PF. Kana vakaita violence kwavanenge vaita violence havasungwe wanhu iwavo. Ndo zvakangofanana nemashurugwi iwayo. Mashurugwi iwayo wanhu wari mune zvematongerwo enyika wari kusponzwa nasamone ari mugovernment iri kutonga iko zvine izvi yeZANU PF. Ndichibva ipapo futi ndinotaura pavati zvoni ZANU PF ndo yakavhoterwa nevanhu ndo ine majority akawanda muparliament. Hongu ine majority yakawanda muparliament nekuda kwekuti wanhu wane chikiribidi chokuba mavhotsi maelections. Kana wairi iwo wari kutonga wari panyanga, chii wakawanda kudaro? Chii chinozovatadzisa kuti vakontrole mashurugwi iwayo? Nekuti hawasiri wanhu wakawandisa sekuwanda kwavanenge vachiti iwo ndo kwavakaita endi ndo wakavhoterwa nepopulation zhinji kuti vatungamire nyika yeZimbabwe.
Makadi vashamariri veStudio 7, munotipa chirongwa chegutsa ruzhinji. Ini ndiri kutaura ndinonzi Takudzwa Israel Hlatyayo, ndinobva kuChipinge pari zvino ndiri kuraramira munzvimbo yeSouth Africa. Manzwi kana kuti mashoko anengada kutaurawo paStudio 7 ndekuti ivo vachiwenga ngavasazvidza mutemo wakapihwa nedare kuti mudzimai wavo apinde mumba make. Nekuti ivo kana vakazvidza mutemo zvinopa chimiro chisicho kunyika, uye zvinoratidza kuti mutemo yavanoparura ivo sehurumende havaikwanisi. Shoko angu ndeyekuyambira vachiwenga kuti vanzwisise dare zvarinenge rataura, nekuti hakuna munhu ari pamusoro pemutemo. Ndatenda zvangu.
Makadiko vashamarari vestudio, nekutendai nezvirongwa zvamunotipa. Indonzi Daniel Tanda. Dambudziko ratinaro mukati menyika ino rakakura. Vatungamiriri vedu havana wanhu pamwoyo. Zvipatara vanongodzinga machiremba nekuti vanorapwa kunze nekuti vanoafodha. But isu tinenge tisingakwanisi kwenyika. Kune vanhu vakashanda vakagadzirisa nyika dzavo. Dai vaingashandurawo mwoyo vagadzirisawo zvedu munyika munomu, kuti vamwe nyangwe vari kunze vauye kuzorapwa munhu. But ivo havadaro nekuti havana kana wanhu pamwoyo. Dai kunzi vatungamiriri vedu vaine wanhu pamwoyo, vasingaiti zvavanoita izvo. Vanhu vari kutupika nenzara, vanhu vari kufa muzvipatara. Hakuna mishonga, hakuna machiremba. Ivo varikungoita basa rekundorapwa kunzi vachipedza mari yenyika. Ko asinawo mari oita sei? Korapwepi? Asi kuwanenge vachingoti pamberi 2030 acho vanenge muchikutungamira navo zvino vanenge vapera kufa nekurwara nekutambura nezvakasiyana siyana. Asi ivo vari kungoramba vachitoti zvizviri right nekuti zvavo zvinenge zvichivaitira.
Makadi vashamari veStudio 7 nevateereri veStudio 7, ndiri kutaurawo panhau yematicha. Ndinoti maticha, rambai makatsika ipapo kusvikira mawedzerwa mari dzenyu dzemuhoro. Hurumende yedu haina hanya nematicha, haina hanya nemadhokta. Vanoziva kuti ivo vanonorapwa kunze kwenyika, ivo vana vavo vanodzidza kunze kwenyika. Vamunangagwa vakundikana, vamunangagwawo. Ngavasiyo vanogona kutungamirira nyika iyi, ngavasiyo vachamisa vatungamirire nyika. Isusu hatidi kutongwa munyika, sekutaura kwavanoita kuti tichingotonga. Isu hatidi kutongwa, hatina mhosva takapara, toda kutungamirirwa nemutungamiriri ane voice rekutungamirira.
Thank you.
Manzwa pfungwa dzevamwe vatereri Studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga asi musakanganana kuti isu hatina kwatakarerekera. Munofungei? Tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Chombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri webato rinopikisa muVenezuela vaJuan Guaido vari kupomera hurumende yava Nicolas Maduro mhosva yekuedza kupa nhengo dzeparamende chioko muhomwe kuti vavhotere kurambidzwa kwavo kuti vaitwe mukuru weparamende. Mukuru wemauto eAmerica ari muAfrica kana kuti US Africa Command vaStephen Townsend vaumba chikwata chinonongorora kuviswa kwakaitwa mauto eAmerica nechikwata cheAlshabab zvondarapfuura. VaTownsend vati vanoda kuchokwadi chinobva kumauto akanga aripo kuti vavape zvombo zvavanoda kuti vakunde mubasa ravo. Vanhu veAmerica vatatu vakafa apo varwi veAlshabab vasingasviki makumi maviri vakarwisa muzinda wemauto weMandai Bay Airfield unoshandiswa nemauto eAmerica neKenya. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Paramende yeAmerica nezuro yakavhotera mutemo unosungira mutungamiri wenyika vaDonald Trump kuti vapiwe mvumo neparamende kana paine zvechiuto zvavanoda kuita kuIran. Nhengo dzeparamende 224 vakavhotera kudzipa kwemutemo uyu. 194 vakavhota vachiramba mutemo uyu. Izvi zvakakonzerwa nekuurawa neAmerica kwakaitwa mukuru wemauto eIran General Qasem Soleimani zvondarapfuura. Muzinda wemutungamiri wenyika weWhite House washora mutemo uyu uchiti mutemo uyu uchatadzisa mauto eAmerica kuita basa rawo rokudzivirira nyika kubva kuvarwi vanopfurikidza mwero. Mamveve vakazviona vakazvimba mukoma Thomas Mapfumo. Sezvo nguva yedu yapera, regai tibotarisa zvanga zviri munhau. Magweta amai Mary mubayi wachiwenga ari kuronga kuendesa vachiwenga kumatare kana vakaramba vachirambidza mudzimai wavo kupinda pamba. Vamiriri vehurumende vanotarisirwa kusangana nevashandi mangwanani anhasi kuziya nezvemihoro inokwanisa kuraramisa vashandi vehurumende. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve chimwe chirongwa chenhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mova nezuva rakanaka.
Soko isika tisenda.